Genesisi chitsauko chemakumi mana neimwe. Makore maviri azere akati apfuura, Faro akarota hope. Akanga amire paRwizi Nairi, uye mhou nomwe dzakanga dzakanaka dzakakora dzakabuda murwizi dzikafura pakati petsanga. Shure kwadzo, dzimwe mhou nomwe dzakanga dzakashata uye dzakaonda dzakabuda muNairi dzikamira parutivi rwedziya dzaiva kumahombekombe orwizi, uye mhou dziya dzakanga dzakashata dzakaonda dzakadya mhou dziya dzakanga dzakanaka uye dzakakora. Ipapo Faro akapepuka. Akavatazve hope uye akarota kechipiri. Hura dzezviyo nomwe dzakanga dzakakora uye dzakanaka dzakanga dzichikura padzinde rimwe. Shure kwadzo, dzimwe hura nomwe dzezviyo dzakabuda dzakatetepa uye dzakapiswa nemhepo yokumabvazuva. Hura dzezviyo dzakatetepa dzakamedza dziya nomwe dzakanga dzakakora. Hura dzakanga dzizere. Ipapo akapepuka. Onei kwakanga kuri kurota. Mangwanani pfungwa dzake dzakatambudzika, saka akatuma shoko kunʼanga dzose navachenjeri veIjipiti. Faro akavaudza kurota kwake, asi hakuna munhu akagona kuzvidudzira kwaari. Ipapo mudiri mukuru akati kuna Faro, "Nhasi ndinorangarira kutadza kwangu. Pane imwe nguva Faro akatsamwira varanda vake uye akandipfigira ini nomubiki mukuru mumba momukuru wavarindi. Mumwe nomumwe wedu akarota hope usiku humwe chetehwo, uye kurota kumwe nokumwe kwaiva nedudziro yako. Zvino jaya rechiHebheru rakanga rinesu, iye muranda womukuru wavarindi, takamuudza kurota kwedu, iye akakududzira kwatiri, achipa murume mumwe nomumwe dudziro dzehope dzake. Uye zvinhu zvakaitika chaizvo sezvaakadudzira kwatiri. Ini ndakadzoserwa pabasa rangu, uye mumwe murume uye akasungirirwa." Saka Faro akatuma vanhu kuna Josefa, uye akakurumidza kubudiswa mugomba. Akati aveurwa musoro uye apfeka dzimwe nguo, akauya pamberi paFaro. Faro akati kuna Josefa, "Ndakarota hope uye hakuna munhu akagona kudzidudzira, asi ndanzwa zvarehwa nezvako kuti paunonzwa kurota uku unogona kukududzira." Josefa akapindura Faro akati, "Ini handigoni kuzviita, asi Mwari achapa Faro mhinduro yaanoda." Ipapo Faro akati kuna Josefa, "Mukurota kwangu ndakanga ndimire pamahombekombe aNairi. Ipapo ndikaona mhou nomwe dzichibuda murwizi dzakakora uye dzakanaka uye dzikafura pakati petsanga. Shure kwadzo dzimwe mhou nomwe dzakabuda dzine nzara uye dzakashata uye dzakaonda. Handisati ndamboona mhou dzakaipa kudai munyika yose yeIjipiti. Mhou dzakaonda uye dzakashata dzakadya mhou nomwe dziya dzakakora dzakanga dzatanga kuuya. Asi kunyange zvazvo dzakadzidya, hakuna munhu aigona kuona kuti dzakanga dzaita izvozvo, dzaingoratidzika kushata sezvadzakanga dzakaita kare." Ipapo ndakapepuka. Mukurota kwangu ndakaonawo hura nomwe dzezviyo dzizere uye dzakanaka dzichikura padzinde rimwe chete. Shure kwadzo dzimwe hura nomwe dzakamera, dzakasvava, dzakaonda uye dzakapiswa nemhepo yokumabvazuva. Hura dziya dzakaonda dzakamedza dziya hura nomwe dzakanga dzakanaka. Ndakaudza ng'anga izvi, asi hakuna akagona kunditsanangurira. Ipapo Josefa akati kuna Faro, "Kurota kwaFaro ndokumwe uye kwakafanana. Mwari akaratidza kuna Faro zvinhu zvaava kuda kuita. Mhou nomwe dzakanaka ndiwo makore manomwe, uye hura nomwe dzakanaka dzezviyo ndiwo makore manomwe amaguta. Kurota uku kumwe chete uye kwakafanana. Mhou nomwe dzakaonda uye dzakashata dzakakwira pashure ndiwo makore manomwe. Ndizvowo nehura nomwe dzezviyo dzisingabatsiri dzakapiswa nemhepo yokumabvazuva, ndiwo makore manomwe enzara." Zvakangoita sezvandataura kuna Faro ndichiti, Mwari aratidza Faro zvaava kuda kuita. Makore manomwe amaguta makuru ari kuuya munyika yose yeIjipiti, asi makore manomwe enzara achatevera. Ipapo maguta ose omuIjipiti achakanganwikwa, uye nzara ichaparadza nyika. Maguta omunyika haachazongorangarirwi, nokuti nzara inoatevera ichava huru kwazvo. Kurota uku kwapiwa kuna Faro nenzira mbiri, nokuti nyaya iyi yarongwa zvizere naMwari, uye Mwari achazviita nokukurumidza. Zvino Faro ngaatsvake munhu anonzwisisa uye akachenjera amugadze kuti ave mutariri wenyika yeIjipiti. Faro ngaagadze vatariri pamusoro penyika kuti vaunganidze chikamu chimwe chete muzvishanu chezvichakohwewa muIjipiti mukati mamakore manomwe aya amaguta. Vanofanira kuunganidza zvokudya zvose zvamakore aya akanaka ari kuuya uye vagochengeta zviyo pasi pesimba raFaro zvinofanira kuchengetwa kuti zvizove zvokudya. Zvokudya izvi zvinofanira kuchengeterwa nyika kuti zvigozoshandiswa panguva yamakore manomwe enzara achauya pamusoro peIjipiti, kuitira kuti nyika irege kuparadzwa nenzara. Urongwa uhu hwakaratidza kuva hwakanaka kuna Faro nokuvaranda vake vose. Saka Faro akavabvunza akati, “Tingawana here munhu akaita somurume uyu, munhu ane mweya waMwari maari?” Ipapo Faro akati kuna Josefa, “Sezvo Mwari aita kuti izvi zvose zvizivikanwe newe, hakuna munhu anoziva uye akachenjera sewe. Iwe uchava mutariri womuzinda wangu navanhu vangu vose, uye vanhu vangu vose vanofanira kuzviisa pasi pezvaunovarayira. Ndichava mukuru kwauri pachigaro choushe chete.” Saka Faro akati kuna Josefa, “Ndakugadza kuti uve mutariri wenyika yose yeIjipiti.” Ipapo Faro akabvisa mhete yake pamunwe wake akaiisa pamunwe waJosefa. Akamupfekedza nguo dzakaisvonaka uye akaisa uketani wegoridhe pamutsipa wake. Akamuita kuti akwire pangoro yake ari wechipiri pakutungamirira, uye vanhu vakadanidzira pamberi pake vachiti, “Dziurai nzira!” Nokudaro akamuita mutariri weIjipiti yose. Ipapo Faro akati kuna Josefa, “Ndini Faro, asi pasina shoko rawataura iwe hakuna munhu achasimudza ruoko rwake kana rutsoka rwake munyika yose yeIjipiti.” Faro akatumidza Josefa zita rokuti Zafenati Panea uye akamupa Asenati mwanasikana waPotifera muprista waOni kuti ave mukadzi wake, uye Josefa akafamba munyika yose yeIjipiti. Josefa akanga ava namakore makumi matatu okuberekwa paakapinda pabasa raFaro mambo weIjipiti, uye Josefa akabuda kubva pamberi paFaro akafamba munyika yose yeIjipiti. Panguva yamakore manomwe amaguta, nyika yakabereka zvizhinji kwazvo. Josefa akaunganidza zvokudya zvose zvakawanikwa mumakore manomwe aya amaguta muIjipiti. Akazviunganidza mumaguta. Muguta rimwe nerimwe akaisa zvokudya zvaibva muminda yakapoteredza. Josefa akaunganidza zviyo zvakawanda kwazvo sejecha regungwa. Zvakanga zvakawanda zvokuti haana kuzokwanisa kuzvinyora, nokuti zvakanga zvisingagoni kuyerwa. Makore enzara akati asvika, Josefa akanga aberekerwa vanakomana vaviri naAsenati mwanasikana waPotifera muprista waOni. Josefa akatumidza dangwe rake zita rokuti Manase, akati, “Nokuti Mwari akaita kuti ndikanganwe kutambudzika kwangu kwose navose veimba yababa vangu.” Mwanakomana wake wechipiri akamutumidza zita rokuti Efuremu, akati, “Nokuti Mwari akaita kuti ndive nezvibereko munyika yokutambudzika kwangu.” Makore manomwe amaguta muIjipiti akasvika pakupera, uye makore manomwe enzara akatanga sezvazvakanga zvarehwa naJosefa. Kwakava nenzara mune dzimwe nyika dzose, asi munyika yose yeIjipiti maiva nezvokudya. Ijipiti yose payakatanga kunzwa nzara, vanhu vakatanga kuchemera zvokudya kuna Faro. Ipapo Faro akaudza vaIjipiti vose akati, “Endai kuna Josefa muite zvaanokuudzai.” Nzara yakati yapararira munyika yose, Josefa akazarura matura akatengesa zviyo kuvaIjipiti, nokuti nzara yakanga iri huru munyika yose yeIjipiti. Uye nyika dzose dzakauya kuzotenga zviyo kuIjipiti kubva kuna Josefa, nokuti nzara yakanga iri huru munyika dzose.